Isuve Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Tagabatana Living Together Institute, Nema Women's Organizations, Ekunok South Africa, Tadeploya Madzimai, Atunot Maspiring Women Leaders, Kutse A Observer, Oshukitika Ku Election, Ekunok South Africa, Apovan Warukuno Futa, Mangwana Kuchuza, Ma Provincial Leaders, Nema MPs, Ishazitot Pachuzwe, Mtunga Miriri, Wenyika.
Madzimai amauya nao anobva kumapoka api neapi.
Tauya nemadzimai abva kuzano PF, abva kuTCCC, vauya kuzoonawo zviri kuitwa nemadzimai kuno kuti tichimira navo in solidarity, tichivapemberera, tichivasapota kuti vakwanisa kumira kuti vakwikwidze munzvimbo zvepamusoro-soro zvematongerwo enyika.
Taimbonzwa zvemirizhonga pasarudzo kumusha ikoko kwakadii.
Pari zvino kuno kukwakanyarara tamanager kudeploy four provinces. Hakusati hako kwane makeses akawanda kana kuti atamboona political violence. Pane special voting yakatanga ndo iri kuobservwa iye iri kufamba zvakanaka. Pane vamwe vanga vasina kuregister for special voting vaienda vosvika vodzoswa vachinzi maifanwa ngemakaregister nechekare.
Chikurukuru chakusimudzai kuti handei tinoona zviri kuita vamwe chii?
Chanyanyotisimudza kuZimbabwe ndechekuti kuno kuSouth Africa kunoshanda inonzi party list proportional representation voting system, iyo yekuti vanhu havavhotere maindividual candidates zvatinoona kuZimbabwe zvefirst past the post, but vanhu vanovhota vachishandisa proportional representation system yavanenge vachivhotera mapolitical parties nemaindependent candidates.
Izvozvo munoona zvakanakirawo Zimbabwe here?
Nzira iyi tiri kuona yakanaka zvikuru. Pane kampeni yatakaroncha kuZimbabwe yekuti kuchinjwe the electoral voting system from first past the post to proportional representation. Bose tinoona zvakanaka kuti tikashandisa proportional representation zvinobatsira kudzivirira vakadzi kuzvinhu zvakaita sepolitical violence, harassment, sexual harassment, intimidation, online violence nenyaya dzevote buying, nekuti zvinenge zvakusaexposa madzimai kuti avhoterwe ari iye dunga munhu asi vanhu vanenge vachivhotera political party.